Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 5/2024. Makateerera ku Studio 7 nevenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. European Union yawedzera negore zvirango zvakatemerwa kambani yemauto yeZimbabwe Defence Industries. Vari kushanda nevaive mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa votenderera nyika yose vachigadzirira kuparura bato idzva. Tichakupai zviri kuitika kumitambo yeAfrican Nations Cup kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyika makumi maviri nenomwe dziri mugungano reEuropean Union dzawedzera nerimwe gore zvirango zvakatemerwa kambani yeZimbabwe Defence Industries. Izvi zvinonzi nevamwe zviri kuratidza pachena kuti urongwa hwehurumende yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa hwekuda kuumba hukama nenyika dzekumawirira hunenge hwakona ng'anga murapwa achida. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko kuvatori venhau, EU yati ichazoziva zvakare zvirango izvi musi wa 20 kukadzi gore rinouya, asi yati icharamba ichiongorora mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe zvikuru panyaya dzekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu. Gungano iri rati ZDI iri pazvirango sezvo ichigona kushandiswa kutenga zvombo zvinozoshandiswa kumbunyikidza kodzero dzevanhu. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika zvakare vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vaudza Studio 7 kuti zvaitwa neEuropean Union zvinoratidza kuti hurumende yava Emerson Mnangagwa haisi kubudirira panyaya dzayo dzekutsvaga ushamwari nenyika dzekunze.
Zviri kuratidza kuti havasi kumukwanana, saka government inofanira kudzoka pasi yogara zvekare yoona kuti ingaite sei kuti ukama hwayo neEuropean Union, ukama hwayo neUSA wakamira sei yogadzisa ukama iyoyo so that nhaurirano dzayo dzirambe dzichienderera kumberi zvine utano.
Pavakatora mhiko yekutungamira mushure mekupidigurwa kwehurumende yamushakabvu Robert Mugabe nemauto, vamunangagwa vakati donzvo ravo raive rekuumba ukama nenyika dzainge dzakatemera vamwe vakuru vakuru vehurumende zvirango dzakaita seAmerica nedzimwe dziri muEU. VaSauti vatiwo Zimbabwe haigoni kubudirira pakutsvaga ushamwari nedzimwe nyika dzakaita sedziri muEU America kana isingakoshesi kodzero dzevanhu. Mutauri wesangano remubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira munyika reCrisis Coalition in Zimbabwe vaMavela Sikumalo vati havana kushamiswa nedanho reEU vachiti vanhu vari kumbunyikidzwa munyika uye sarudzo dziri kubirwa munyika.
Kuona kuti hurumende pane zvimwe zvese vanoedzesera pose kubhabhadzira bhabhadzira kunyika dzekunze, asi kuti vachigadzirisa zviri kunetsa muno munyika. Tikuona ipapo rekodhi redu riri kuramba rakasata, kana kuti riri kutoramba richidzikira richienda kusiririko kwatinotarisira senyika kuti ringe risienda. Saka hapana chikuru chiri kuitika maringe nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu.
EU yakazivisa pakapera sarudzo kuti hayaizobatsira Zimbabwe Electoral Commission nemari sezvo vanongorora sarudzo munyika. Nekunze vakati komisheni iyi yainge yakundikana kuita sarudzo dzakachena, asi vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reAfrica Coast Trust vaElton Ziki vaudza Studio 7 kuti zvaitwa neEU zvinoratidza kuti nyika dziri mugungano iri dzine umbebe ndoga.
Havadi kugara pasi vachitaurirana nedzimwe nyika, chavo chavanoda ndechekuratidza kuti ivo ndo vari mberi. Saka isusi nyika dzipafrica uye seZimbabwe tofanira kungotevera kumashure kwavo.
Vaenderera mberi vachidanho reEU rinopa Zimbabwe chidzidzo chekuti inofanira kushanda nesimba kwete kumirira kubatsirwa nenyika dzekuEU nedzimwe dzakaitemera zvirango.
Chimba ichocho chokuramba tichitaurirana navo kutsvakana gwara rokuti tiwanane hachibvi. Nekuti tinoona mutungamiriri wenyika anoramba ane ruoko rwakavhurika nemusu wakavhurika an open door policy panyaya dzewinland nereengagement. Saka kana zvakadai zvinotidzidzisa isu seZimbabwe kuti tinofanira kuramba tichishanda zvakaomarara nezvakadzama kuti nyika yedu ibudirire.
Mutauri wavamunangagwa vaGeorge Charamba muhurukura nestudio 7 vakamboti kana America neEU dzikaramba dzakatsika madziro panyaya yezvirango Zimbabwe inotsvaga vamwe vanasawira. Izvi zvinotsinirwa nemutauri webato riri kutonga reZANU PF vaChris Mutsvangwa. Gurukota rezvekuchidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava vati vange vasiri muhofisi. EU inoti haina kana munhu mumwe chete wayakatemera zvirango uye hazvikanganise upfumi hwenyika kana kumisa nyaya dzekutengeserana. Zvirango izvi zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende kutanga muna 2002 vachipomerwa mhosva dzekubirira sarudzo. EU yakatemera Zimbabwe zvirango zveupfumi muna 2002 nenyaya yekutyora kodzero dzevanhu pamwe nekuita sarudzo dzisina kujeka. America iyo yakatemerawo vamwe vakuru vakuru venyika zvirango yakadzivisa muhurukuro nestudio 7 kuti havachabatsire Zimbabwe kuti ikanganirwe zvikwereti nekusafambiswa kwesarudzo zvakanaka. Asi hurumende inoti yakatemerwa zvirango mushure mokunge yatora minda kubva kuvachena ichipa varombo. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vari kushanda nevaive mutungamiriri webato guru rinopikisa Residents Coalition for Change vaAmos Chibaya navaOstalo Siziva vanoti vachange vachienda kumatunhu ose gumi enyika vachinozivisa vanhu nezvechinangwa chekuparura bato idzva. Vari kutiwo bato reZANU PF rakundikana uye ndiro rave kukonzera zinyekenyeke mumapato anopikisa. Asi vanoona nezvekurongwa kwemisangano muZANU PF Dr. Mike Bima varamba izvi vachiti bato ravo rinodiwa nevanhu nekuti rakarongeka.
Isu somusangano, musangano une ma solid structures, une ma structures hauna confusion, hauna chaos, munomunoziva paamira nezvaanofanirwa kuita. Zvinoita kuti vanhu vade musangano. Ndosaka makaona tichiwana vazhinji vari kudzoka musangano vachipinda nekumaaffiliates, nevamwe vari kudzoka kumusangano vachipinda semaretainees ari kubva kuMDC, ari kubva kuCCC vachiuya. And also iyo nyaya yekuti kana mukasada kuvhotera ZANUPF munovhotera ani? Hakuna alternative, hakuna rimwe bato ravangagona kuenda. Mapato ariko anopikisa ane confusion, ane nyonga mupopoto, ane mhirizhonga dziri kuita mukati madzo.
Asika vanopikisa vari kuti Dr. Bima bato renyu ndo riri kukonzera nyonga nyonga yatakuona yazoita kuti paitwe idzo sarudzo dzemabielections idzi.
Vanozoti nyonga nyonga, isu hatisi mastructures, avo tine mastructures edu. Mastructures edu haana nyonga nyonga yaaita. Hatina kutorera namasimba, hatina marecalls ataita.
Ndezvipi zvinobatika zviri kuitwa nebato renyu muhurumende?
Nyaya dzemadhamu, nyaya dzezvinhu zvinoonekwa zvanga zvisipo makore apfuura zvaakuonekwa kuti taitika tichinetsekana kwazvo. Mugwagwa unobva kuBridgeport kuenda kuChirundu iko zvino makeke. And if you go to Bridgeport uchiona the border post rapo rinodadisa. Now these are just a few examples that we've taught, and this is why people vanovhota because they see these things.
Vanoona nezvekurongwa kwemisangano muZANU PF Dr. Mike Bima vari paRunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabata vaChibaya kuti vatsanangure zvavari kuita.
Regai nditore mukana uno kuzivisa vana veZimbabwe kuti homo tiri kufamba matimana ese enyika maprovinsi ese enyika ari gumi chinangwa chii chokuzivisa vana vezimbabwe machampions macitizens kuti purezidendi wevanhu baba vachamisa vakasiya zvetriple c asi havana kusiya zvematongero enyika vachamisa vaakuita basa rekushanda kuti munhu wese wezimbabwe auye pamwe chete paitwe mukombero wamwati matemuzukuru kuturika denda hubatsirana kuti nyika inoi ive neutongi hwejekerere tiende kusarudzo dziri pachena sarudzo dzinoudza hurumende yevanhu
saka vachamisa vari kuumba rimwe bato idzva here vachibaya
vachamisa nyika yose kusanganisira pasi rose nemwi kuamerica kwamuri vatemazoro makaverenga hwaro hwavakanyora kuti inini ndiri kuronga musha mutsva saka naizvozvo ndorimezvedonzi ratiri kufamba naro kuti vachamisa vakati haiwa zvetriplec yapinda gonye zvetriplec raabato ratogwa nezanu naizvozvo harangaramba ichitungamirira basa ratogwa nezanu saka nyaya yekuronga musha mutsva ndochokwadi
saka muri kushanyira matunhu api mazuva anoteera
zvirana harare musi wechina svondo rino tobva ipapo toenda kumashonaii west musi wechishanu musi womugwera tedziri panhongonyo yenyika midland tobva ipapo toenda kumadevelopment
bato ramuri kuumba iri rinenge riine mastructure here anetsa aya vachibaya
haitirine mastructure mwana baba wangu ikozvo tiri patenge parliament unai parliamendi munozoa ive mbiri pano chibaya ndakadzuba muparamende nadouglas monzora panguva iyo ya2019 mastructures ese unozviziva takatiinawo ese hatinaastructure asi takadini takadzuba muparamende makanzura nemamp chikonzero chiri chokuti icho monzora waishandisiwa nechii nezanup f
vaAmos Chibaya vari kushanda navachamisa murongwa wekuda kuvamba rimwe bato asi vaDouglas Monzora vanoramba kuti vanoshanda nebato rezanup f vachitiwo vanotungamira bato rinotokwikwidzana nezanup f vachibaya vanga vari parunare muHarare mumwe murume ane makore makumi matatu ekuberekwa anga ari pamberi pedare nhasi munyaya yekurova mutevedzeri wegurukota vatongai munangagwa vanova ivo hama yemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa zvitevera kusawirirana nenyaya yekuda kupaka motokari muHarare vamunangagwa navamunyaradzi Antony mwedzi wendira vanonzi vakanetsana zvakaita kuti vamunangagwa varohwe uye nhasi dare rati vamwedzi wendira vabhadhare mari inosvika mazana maviri ekuamerica kana kuti $200 yekubvuma mhosva yavakabatwa nayo vamwedzi wendira avo vaudza dare kuti vanoshanda mubazi rezvekudzivirira rekudzivirirwa kana kuti security kumuzinda webato riri kutonga rezanup f vari kudzoka kudare mangwana kuzonzwa mutongo wedare pamusoro pechikumbiro chekutongwa vachibva kumba pane imwe mhosva yavari kupomerwa yekuwanikwa vaine zvinodhaka izvo zvisina kujekeswa kuti zvii gweta ravamwedzi wendira vaemmanuel samundombe vanotsanangura kuti zvafamba sei mudare nhasi
kubata nemhosva yeassault akanza bhadhara fine $200 dzese dziri tunyaya dzeassault obhadhara by 15th of February 2020 yemadrugs ndoichaiwa kubhaila application mangwana makusena the magistrate deliver sentence our confirmed. You know, we were waiting for the sentence because of the nature of the assault that happened, which was just pushing and shoving. We pleaded to the charge of assault, and after pleading to the charge of assault, the court saw it fit to make us pay a fine of $200.
Avo vanga vari gweta rava mwedzi wendira vaemmanuel samundombe vachitsanangura kuti zvafamba sei mudare nhasi mune imwewo nyaya mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi vekumaruva reamalgamated rural teachers union of zimbabwe kana kuti atus vanga vachitongwa nemhosva yekuda kubvisa hurumende nechisimba mugore ra2019 vaObed Masaraure vasunungurwa mushure mekunge vachuchisi vehurumende vabvisa nyaya iyi pamberi pematare. Ngatinzwei vaMasaraure vachitsanangura kuti zvafamba sei.
Shanu dare muchuchisi azofona zvakakodzera kubvisa nyaya pamberi pedare. Nyaya yatagara achitaura kuti hapana mhosva yatakapara. Muna 2019 vanhu vakaratidzira mushure mekukwira kwemaprizes efuel. Hapana chakashata chakaitwa ipapo ende isu hatikumbiri regerero pane zvese zvatakaita. Ticharamba tichiwedzera kukurudzira vanhu kuti varatidzire kana vachiti vakanganisirwa.
Saka imi manzwa sei nezvabuda mudare?
Ndinozwa kurwadziwa kuti mu5 years izvozvo ndakaluza income yangu nekuti pandakagara mujeri ndasungwa pasina mhosva yatakapara. Salary yangu yakaspizwa, ndakaabdhaktwa, ndakatoshwa, ndikakuwara zvakanyanya, ndikanyadziswa pamberi pemhuri yangu. Nanhasi state ine zvizhinji zvainofanira kundiitira kundicompensata, kundishungurudza pasina mhosva yandakaita.
Mave kuchiita matano api kuenda mberi?
Asi tichienda mberi hatisi kuzomira kuita basa redu. Tinoramba tichikurudzira vanhu kuratidzira kana hurumende ichinge yatadza, ichinge yakundikana kutonga zvijekerei, ichinge yakundikana kutonga negwara rekuita zvinhu. Majistrate Mangosi vanga vaane nguva vachiramba kubvisa nyaya iyi parimandi kwemakore akudarika yatsakuya5.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS vaObed Masaraure vari kuRotenrow kuMuharare.
Urombo kukuzivisai vateereri kuti kutanga musi wa12 kukadzi tinenge tisasati fenyure chirongwa chedu chemangwanani.
Asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotaura zvamunofunga zvichange zvotepfenyurwa manheru kutanga nenguva dza7.
Panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita seDaybreak Africa neVOA International Edition mururimi rwechirungu.
Musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona nendebe. Zvinotanga na7 manheru tichitepfenyura zvakare zvirongwa izvi na9 uye 11 manheru.
Tinotenda nerutsigiro rwenyu.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emuIsrael anoti auraya vamwe varwi vechikwata cheHamas vane chitsama muGaza, apo gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vadzokera kuMiddle East kunoedza kuumba chibvumirano chekuunza runyararo. United Nations inoti kurwisana mudunhu reKhan Yunis kuri kupa kuti vanhu vanopotera kudunhu reRafah muGaza. VaBlinken vachashanyira Egypt, Qatar, Israel, uyewo dunhu reWest Bank. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, hurumende yeAustralia inoti munyori wemabhuku Yang Yun uyo akatongerwa rufu muChina, asi chirango ichi chichigona kushandurwa kuti agare mujeri kweupenyu hwake hwose, chirango chisina kunaka chavasiri kutambira zvakanaka. Munyori uyu anova chizvarwa cheChina neAustralia anga ari mujeri kubva muna 2019. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAustralia vaPenny Wong vanoti hurumende yavo haisi kufara zvachose nezvakaitwa neChina. Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Kana muchidawo kunzwa nhau dzedu, munokwanisa kutibata na7pm pamasaisai anoti 909am, 4930, 13860, 1460 kHz pashortwave mazuva ose. Iko zvino tochienda kuchikamu chatinotarisa nyaya dzezveutano. Bazi rezveutano rakabatana nesangano reWorld Health Organization ririkurudzira vanhu kuti vaende kunodonedzerwa nhomba yekolera. Nasi bazi rezveutano razivisa kuti vanhu mazana mana nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana kuti 499 vafa nechirwere chekorera kubva zvachatanga kupararira gore rapera muna kukadzi uye vamwe vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nemaviri kana kuti 22,632 vabatwawo nechirwere ichi. Mukuziya nezvenyaya yechirwere ichi, tabata vanoona nezvekuburiswa kwemashoko mubazi rezveutano vaDonald Mujiri.
Bazi renyu riri kupawo vanhu nhomba. Sei zvakakosha kuti vanhu vatore nhomba iyoyo?
Ndi takaita musi wa29 kuti vakwazi kuti vakuru vakanolaunch korona vaccine kuone Watford muno muHarare. Hakuna izvozvo, mavaccine akaenda kumaparticulary kumaHotspot. Saka zvinokosha nekuti kudzivirira ka handiti muchirungu tinoti prevention is better than cure. Saka hapana chekumbotya, handiti kana vakazvitarisa iwate madzimai makuru vakazodai vachipihwa nanasi hapana kana dambudziko. Kudzivirira ramangwana rechirwere chauchatanga nawo usingazivi ndatanga nechirwere chakati. Saka utano hunokosha, isu tiri kuti utano kuvanhu.
Vanoona nezvekuburiswa kwemashoko mubazi rezveutano vaDonald Mujiri vari parunare muHarare. Munhau dzemitambo, zvikwata zvina zvakambotora mukombe weAfrica Nations Cup zvave kurwira zvakare kusimudza mukombe uyu kumakwikwi ari kuitirwa kuIvory Coast. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Zvekwata zvina zvinosanganisira zviviri zvekuchamhembe kweAfrica zvinoti DRC neSouth Africa kuchitiwo Nigeria neIvory Coast. Mitambo yema semifinari yose eriko nemusi wechitatu. Mutambo wekutanga uriko nenguva dza7 manheru apo Nigeria ichatamba neSouth Africa. Nigeria yakarova Angola 1-0 makota finari uko South Africa ichirova Cape Verde 2-1 nemapenareti mushure mekunge nyika mbiri idzi dzaita mangange 0-0. Mutambo wechipiri uriko nenguva dza10 manheru apo Ivory Coast ichitamba neDRC. DRC yakasimudza mukombe uyu kaviri muna 1969 na 1974. Ivory Coast yakasimudza mukombe uyu kaviri zvekare muna 1992 na 2015. South Africa yakatora mukombe uyu muna 1996 uko Nigeria ikasimudza mukombe uyu katatu muna 1990, 1994 na 2013. Mushamarari wenhau dzemitambo ari chizvarwa chemuZimbabwe asi achigara muSouth Africa Odysseus Maruwa anoti munyika iyi mune mufaro wakanyanya mushure mekunge South Africa yarova Cape Verde nezuro.
Africa haiwane zvokwakanwiwa nekudyiwa, vana vana kurara vachiridza meterwa motikari mabhero achirira vachirova mavhuvhuzela. Aiwa kuri kufarwa muSouth Africa, pane yatinoti nechirungu feel good factor muno muSouth Africa, nekuti zvinezvi vakutangisa kuona kuti aiwa Bafana Bafana inogona kusvika mafinals, not chete mafinals even nekutozotora mukombe iyoyoyo.
Aimbotambira Arcadia United Danny Jim uyo ave murimi muSouth Africa anoti vatsigiri veBafana Bafana vane chivimbo chakasimba nechikwata chavo zvekuti vave kukumbira horodhi yenyika nemuvhuro svondo rinouya vachitarisira kupemberera kutora mukombe uyu.
Uye mudhuitori muno ndeye kutoti masupporters weBafana Bafana vari kutoti dai President Ramaphosa wanofanira kutodeclare holiday nekuti South Africa it's obvious irusko ikutora mukombe. Saka iniwo futi I'm behind South Africa vari ku
aimbotambira maWarriors chenjerai dhuve anobvumirana nevatsigiri veSouth Africa achiti Bafana Bafana ndiyo iri kutora mukombe mukuru uyu.
South Africa inogona kuita imwe surprise zvakaya tinoziva kuti nyika yose inenge yakatarisira kuti Nigeria chikwata chakasimbisa asi ndakatarisa South Africa necombination iripo iri kubva paSundowns ichienda kunyika ndakatarisira kuti South Africa inogona kuyambuka kuenda zvakare mumafinals.
Ati aimbotambira Chiefs United apo yakatora mukombe weleague muna 1996. George Mudiwa anoti ari kuisa mari pa Nigeria.
Nigeria inopinda mufinal ne Ivory Coast eni kana achinge apinda mufinal Nigeria ichasumudza mukombe.
Finali iriko nemusi wesvondo musi wa 12 kukadzi apo chikwata chichasimudza mukombe uyu chichatambidzwa mari inoita iyo mamiriyoni manomwe emadhora ekuAmerica. Chinorohwa mufinari chinowana mamiriyoni mana emadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa mamiriro akaita zvino munyaya dzezvematongerwo enyika. Apo vaive mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari kuparura urongwa hwekuti vaparure bato idzva. Tichatarisawo nyaya dzesarudzo dzemabuy elections uyo uye mubvunzo mukuru wanhasi ndewe kuti ivo vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika vari kuisa zvido zvevanhu pamberi here. Muhurukuro yanhasi tiri kutarisirawo kuti tinenge tina Reverend Hussein Sibanda vatitsika pano pamuzinda weVoice of America vachipawo pfungwa dzavo pamamiriro akaita zvino munyaya dzematongerwo enyika munyika. Kana muchidawo kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860-15460 kHz pashortwave pazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. European Union yawedzera negore zvirango zvakatemirwa kambani yemauto yeZimbabwe Defence Industries. Vari kushanda nevaive mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vave kutenderera munyika yose vachigadzirira kuparura urongwa wekuparura rimwe bato idzva. Bazi rezveutano rakabatana nesangano reWorld Health Organization vari kukurudzira vanhu kuti vaende kunodonhedzerwa nhomba yekorera iyo yoramba ichiuraya vanhu vakawanda. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Taboka Ncube munhau dzeEastern Bellevue.